Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kurume 30 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Madzimai akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai oshaya zvipfeko zvokushandisa kana achiteera kana kuti sanitary pads. Nhengo dzeMDC dzokandira nanyoka mhenyu kumashonaland west. Madzimai orarama nekuchera goridhe iro anozotengesa kuitira kuti vawane mari yekuriritira mhuri dzavo. Iyi ndiye mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Madzimai ekuchimanimani anoti ari kushaya zvipfeko zvokushandisa kana achiteera uye nzvimbo yavanogara haina kuchena, izvo zvinogona kuzokonzera kupararira kwezvirwere zvakawanda. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Madzimai ekuchimanimani mazhinji anoti akatarisana nedambudziko rekushaya zvipfeko zvinopfekwa nemadzimai kana achitevera kana kuti masanitary pads. Mumwe mugari wemubhuku rekwachinamira kuskyline amai sarudzai kubvenyika vanoti madzimai mazhinji ave kushandisa madhende ayo avari kutyira kuti anogona kuzovakonzeresa zvirwere kunhengo dzavo dzakavandika.
Tinokumbira futi zvekupfeka nekuti zvinhu zvedu zvakakukurwa nemvura. Pamwe pacho tautofamba takashama mabhurukwa chavo chaivo kupfeka pasi hatina. Vana takungosungirawo zvimachira zvetinopuwa kungosungira kupfekedza, especially vasikana vane zera rekuenda kumapiriods. Zvatane dambudziko panaana baba nekuti pamwe pacho unongozobude ropa zvisiri pamutemo zvisingafani kuti zvoreke ndiana baba.
Izvi zvakatsinirwa namai Lokadhiamba Petuka vanogara mubhuku rekwamanzou avo vanoti zvitoro zvizhinji zvakapwanywa nemvura mupengo yecyclone Idai uye zvimwe zvakavharwa nepamusana pekuti nzira zhinji hadzisi kufambika.
Hatisi kuzviona zvimamapedzi hatisi kuaona. Ari kunetsa kuwana. Zviri kunetsa kuwana nenyaya yekuti mashopu akavhara hakuna kuri kukwanisa kuti zvinhu zviwe.
Mumwe mugari wemubhuku rekwamusha amai Aidha Mwandeambira vanotiwo hapana pekurasira madhende anenge ashandiswa nemadzimai anenge achitevera sezvo zvimbuzi zvavaimboshandisa zvakatorwawo nemvura. Amai Mwandeambira vanoti zvirwere zvemanyoka zvinogona kudzika midzi munharaunda yavo sezvo veruzhinji vave kuzvibatsira kuseri kwemakwenzi uye pasina mvura yekunwa yakachena munzvimbo zhinji dziri muchimanimani.
Tanga tichitokwanisa kuti gadzirawo zvimbuzi nekuti izvezvi tiri kushandisa mabush toilets, matoilets ose akaenda hatina pekuenda. Vamwe vanotoitira mumarivers macho ndo matiri kuchera mvura. Of course mamwe marivers acho ndo mune vanhu vakachafa hatisi kuziva, tiri kungomwa mvura apa yakasviba. Saka vanokwanisawo tibatsirawo nemvura mamabota gadza ayaya vombotigadzirawo even matanks ekutirongosana nokuchera mvura vachitigadzira mapermanent boreholes maybe stuff.
Kunyange hazvo bazi rehurumende rinoona nezvemvura reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA rakaisa matangi emvura mune dzimwe nzvimbo dziri muchimanimani. Mvura iyi haisi kutora nguva isati yapera sezvo yakawandirwa. Mumwe mugari wemubhuku rekwamusha zvakare vaLiberty Gauke vanotiwo vari kufara zvikuru kuti hurumende nevemamwe masangano ari kubatsira vagari vekuno vakavapa mishonga yekuisa mumvura kuti inge yakachena pavanoinwa. Asi vaSigauke vanoti mishonga iyi haizofi yakadzivirira zvachose zvirwere zvemanyoka zvakaita sekorera netyphoid.
Nyaya yekorera zvakanaka sitereke zviri kuite ari kuti batsira anhu vakanga achipuwa mapizi kuti azvise mvura dzari kumana kuti mvura yacho ikwera mumamukova nematsime taichera akatorwa samvura izvo zvizviti kutomwa yakashata saka ichitiko chakanaka kubatsirwa ngemapizi ikuise mvura nemigodhi migodhi ingazotera but izvozvi zvibhurani zvacho zviripo zvakadhemejwa but izvozvi mapizi akanaka nekundobatsira nemamosito netari kupa anhu izvozvo tinozvitenda
sangano reworld health organization rinoti vanhu vanosvika zana nemakumi mana vakabatwa nechirwere chekorera mumozambique sezvo munzvimbo dzakawanda munyika iyi musina mvura yakachena zvichitevera kurohwawo kwakaitwa nyika iyi necyclone idai masvondo maviri apfuura studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rehurumende kuti vanhu vangani vabatwa nekorera zvichitevera kurohwa kwakaitwa matunhu emanikaland nemasvingo nedutu mupengo recyclone idai zvichakadai vanhu vakawanda vakaita sasabhuku charles manzou vemubhuku rekwamanzou vanoti hurumende inofanira kupira vanhu chikafu munzvimbo dzavanogara senzira yekuderedza mikana yekuti vagari vatapurirane zvirwere
dai zvaiita zviya zvainaka kundoti vhileji imwe naimwe ipuyirwe zvayo zvayo pairia paya ndinofunga kune ndege dzinotakura chikafu hazvinganetsi kuti vhileji itakurirwe chikafu ichitsvetirwe paiyeni payo totopana nevhileji yamo because sabhuku umwe naumwe unoziva vanhu vake ndofunga zvaipinde kuite nyore ngokuti kuunganidzana kuri kuita apa ndokuri kutokonzera futi neaccident iyoyo mawandiro ari kuita vanhu apa
zvirwere
zvirwere matoiretsi hapana akakwana nenamba yevanhu vari apa
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo kutinzwe kwokuti matambudziko ari kusangana nevanhu vekuchimanimani vachaagadzirisa sei uye rinhi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakaudza vagari vekuchimanimani masvondo maviri adarika kuti hurumende yavo ichaedza napo sepainogona napo kuti igadzirise matambudziko ari kusangana neveruzhinji vakawirwa nedambudziko remafashamu kudzamara hurumende yatora matanho nekukasika veruzhinji muchimanimani vacharamba upenyu hwavo huri patambo sezvo nyaya yeutsanana iri kuvatemesa misoro zvichitevera mafashamu ecyclone idai ayo akasiya vanhu zana nemakumi masere nevapfumbamwe vafa uye vanhu vanodarika mazana matatu vasiri kuzivikanwa kuti varipi ndakamirira studio 7 kuchimanimani ndini Thomas chiri pasi
Nengo dzeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reMashonaland West dziri kukandira nanyoka mhenyu pamusoro pemhirizhonga iri kuitika mudunhu iri. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wedunhu reMashonaland West vaRalph Magunji vanoti mhirizhonga yakaitika kwazvimba nekuhurungwe yakakonzerwa nemurongi wemusangano vaWilson Makanyaire vanoti vakaenda kwazvimba kunoita basa risiri ravo.
Akakonzerwa nemaprovincial members vakanopinda muzvimba sauza kuti vanogadzira mastructure emawadzi vanhu nombavaramba vakati aiwa template rinotaura kuti mawadzi anogadzirwa nanhudhiketi kuimi maprovincial members mukutsvagi saka mukateerera vhidhiyo iya mukanyatsoongorora muchaona kuti ndomaproblems akatinetse ipo paya vanga vari vanhu vaizama kudifenda musha wavo.
Izvi zvatsigirwa nenhengo yekomiti yezvimba south vastimzin bumira vanoti vamakanyaire vakaenda kunogadzira komiti basa rainge risiri ravo.
Tiri pakati pekutaura mastructures vaorganizing secretary vakatanga kufunana naangari organizing secretary wedistrict newe province vatazoona vasvika ipapo mushure kunge paita nezi ivo vanga vari magrosa vakazobvosvika futi ipapo saka ndingoti ndovaiyo ndovaiisakuta kuti avabiyavo vatiti panhu patanga kutika nezi.
Asi vamakanyaire varamba mashoko aya vachiti dzimwe nhengo dzebato ravo dziri kuda kusvibisa zita ravo sezvo ivo vakatoita zvekushevedzwa kuti vazodzimura kurwisana kwainge kwatanga.
Ndinevurombo ini ndakazvika zvapera ndichiona kuti vanhu vanga vachinzana ndinafonerwa nzi vanhu vakuta misindo vandaendako nemamwe but chokwadi tandichiti pagiraundi chekuti violence haisi yamagunja haisi yamakanyaire ivhaiorensi yevana vari pasi vachiri kurirawo kuti angaita district chiya ndiani angaita kuganaizwa tititi ndiani.
Vamakanyaira vanoti hazvaigona kuti vaite mhirizhonga kwazvimba sezvo sarudzo dzaive dzenhengo dzepasi. Vabakanyaire vanoti ivo vanopomerwa mhosva ichaitika kubva nhasi sezvo vanenge vave kutsvaka rutsigiro musarudzo dzedunhu guru reprovhinsi.
Isu vhairinzi yedu kana ichitanga ingangozotanga kutanga musi wamangwana svikidza ndepatakukambina. Pari zvino izvi taigadzira mawadzi, taigadzira mabranches, taigadzira madistricts. Therefore anenge akundwa echidistrict level, anenge akundwa echiward level, anenge akundwa echibranch level ndiye akunzirano isi. Because anenge anoti ini handisisina vanhu ndakundwa, pari kuti zviite mutsindo azodhonza zita ramakanyaire mukati.
Asa magunje vanoti zviri kutaura vamakanyaire ndezvekuda kukonzeresa mhirizhonga iyo isingadiwe mubato ravo.
Zviya zvokuti izvo, haiwa kana vhairenzi ichauya, ichauya after this. Pandiri itori statement iri misplaced. Because mupati medu hatina nzvimbo yevhaiorensi. Temble zvinotaura kutoti pane vhaiorensi vanhu vaita vhaiorensi vakandodzingwa musangano.
Nyanzvi munyaya zvematongerwo enyika muchinhoyi vajohn marava vanoti zviri kuitika mubato remdc zvinoitika mumapato ose zvematongerwo enyika, asi zvinozoipa chete kana paramba pave nemapoka kana sarudzo dzacho dzapera. Nhasi bato iri raita sarudzo dzematunhu madiki nematunhu ose apo panga pachidomwa vachakwikwidza muprovhinsi svondo rinouya. Vamagunje nevamakanyaire ndivo vadomwa kuti vakwikwidzane pachinzvimbo chasachigaro wedunhu. Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti vamagunje nevamakanyaire vari muchikwata chiri kutsigira vachamisa. Chikwata ichi chakabuda nechisungo chekuti vagift konjana avo vanofungidzirwa kuti vanotsigira munyori webato vaDouglas Munzora vasakwikwidze vachivapomera mhosva yekusatevedzera gwara remusangano. Vakonjana varamba kutaura nezvenyaya iyi. Vamwe vanoti kusawirirana kuri kuitika mubato iri mucherechedzo wezvichaitika kukongresi yebato iri ichaitwa muna Chikumi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Atha Chigoriwa.
Mamwe madzimai ekuzvishavane anoti ari kurarama nekuchera goridhe iro anozotengesa kuitira kuti awane mari yekuriritira mhuri dzavo. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Sachigaro wezvishavane Women Miners Association amaishuvai Mutami Maposa vanoti vakatanga kuita zvekuchera goridhe mumakore ekuma1990 vachikorokoza. Asi amai Maposa vanoti nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana anowanikwa mukuita zvinhu zvisiri pamutemo vakazoona zvakakodzera kuita zvinhu nemazvo.
Ndakatanga 1995 tichingoita zvekukorokoza munzizi, tichikorokoza nemigwara. Taingoti chero payanzi kwai yadhuka pachikorokoza totodi, totongofamba chero tikanzi kwamutare chero kanzi kupi tichivata mumasango. Tikaona kuti sevanhu vevanhukadzi zvinenge zvisiri safe kuti munhu uvate musango. Nokufamba kwenguva takazoona kuti kudzingirigwa kugara tichiita zvinhu zvisiri pamutemo hakuna kunaka. Tikazovaona matsamba edu akakwana, saka ndopatakazotanga kuti tiite mining chaiyo chaiyo 2010.
Amai Maposa vanoti ivo nevamwe vavo vakaona zvakakosha kuti vavambe sangano rakadai rinomirira vanhukadzi chete, nekuti vanhurume vakagara vachiita zvezvicherwa vange vasingavape ruzivo nerutsigiro rwakakwana. Vanoti kusvika pari zvino sangano ravo rakwanisa kubatsira vamwe vanhukadzi vanoita zvezvicherwa nenzira dzakasiyana-siyana.
Takaona kuti semadzimai tikatumana tichikurudzirana pangava nechimuko chingabuda, ende tiri kutoona kuti zviri kubuda. Uye association yedu takabatsira navo nevezmf vakakwanisawo kutipawo makadhi atinotoshandawo nawo kubhengi, taakutoswaipawo mudzimai woga woga chero wanga murume asingadi, iwo unenge watovawo nekadhi rako rinogarawo zita rako pachako.
Itsitsi Matumba ishirikadzi uye vanoti vakatanga kupinda mune zvekuchera goridhe mushure mekunge vaona kuti izvi zvaigona kuvapa raramo vachitiwo zvicherwa upfumi hwenyika hunofanirwa kupa pundutso kuzvizvarwa zvezimbabwe. Muzvare Matumba vanoti vakasimbiswawo kuti varambe vari mubasa iri nekuwana zvidzidzo kusanganisira kubva kusangano rinoshanda rakazvimirira rega reZimbabwe Environmental Lawyers Association, ZELA.
Ndakaona ubasa iraka ngukodzera kuti aiwa basa rava parume nisi vakadzititi. Ndakawanikwa zvakare ndichisimbiswa kuchiita ma courses akavana ni fundamental of mining through Zela. Tikazoita futi zveino specialized gold mining ne Ministry of Mines pa 2015. Aizvino ndiri kuti inonzi mining blasting. Ndine tarisiro kuti ndiwane chitamba nekuti pese panongopindawo varume inini semuradakadzi wakasadza kuti basa iri ndinokwanisa ndiri kupindawo mumakona akadi ndirudo babara kuti ndizowana inonzi full blasting license.
Asi muzvare matumba vanoti vanhukadzi vari mumabasa ezvicherwa vanosangana nezvimhinga mpinyi zvakawanda kusanganisira kudzvinyirirwa nenzira dzakasiyana siyana nevanhurume. Ivo pachavo pari zvino vanodambudziko rekuda kutorerwa nzvimbo yavo yavakapiwa nehurumende kuti vachere vachiti vakakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva.
Tinosangana nematambudziko akare kuti kana ndikatsvaka sponsor kupedzisira kwakanozonditorera chi mugodhi uya neudzvinyiriri. Zvakare patinowanikwa tinosengesa oi dzedu dziya mamillers aya anowanikwa achida kutsvaka zvirudo kwatiri. Zvimwezve zvakare zvinotigozhera vemitemo ndivo vakanyanya kutiomera pabasa riri ratinoita. Anotoda kudodya neni asi ndichitambura. Kuti aone kuti ndiri chirikadzi, aiwa havasitarisiri.
Muzvare Bridget Jeremiah ndemumwewo wevanhukadzi vari kuita zvekuchera goridhe muzvishavane. Vanotsinira kuti kuita izvi kunogona kuwanisa raramo, asi vanotiwo rimwe dambudziko rinosanganikwa naro mubasa iri nderekuti panodiwa mari yakawanda kutenga michina ingade kushandiswa pakuchera.
Mining ine mastage kuti panotanga muchagona kuita zvemaoko but posika imwe stage yekuti yakuda chi machinery. Saka pamachine rapo ndo pakaotiwo netsei pakaondiremirawo ndikambotanga chambojina nevamwe chambodi vanombokubatsirawo but inoza pane gona kuita period yekuti mari dzacho dzisingabudi zvakanaka. Saka vanokubatsira vanoti ah demambotsvaga zvakamirane kuti mumboshinga kwose nodzi munofanga kudriver band. Band racho rine makontenti egoridhe chino siyana siyana. Saka dzimunguva inogona kuwana iri shoma but woramba uchingochovha kwose pane paichadi paichawanda. Saka panguva yedrive yayo ndo panenge pachirwadza. Saka unondinambomira mbichana ndichisosa chi equipment.
Muzvare Jeremiah avo vakakwikwidza vakakundikana pakuve mumiriri weparamende wezvishava nengezi vanoti vanhukadzi havafanirwe kutya kupinda mumabasa agara achionekwa sevanhurume uyewo mune zvematongerwo enyika. Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands amai Alice Makata vanoti zvakakosha kuti vanhukadzi vatsigirane pachavo uye kuti vasanyare kutsvaga ruzivo runovabatsira kuti vakwanise kuita zvavanenge vachida. Sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe nderimwe remasangano anoshanda akazvimirira mukukurudzira kodzero nekusimukira kwemadzimai. Ndakamirira Studio 7 muzvishavane, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirungwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi tine hurukuro namai Memory Mutangi avo vanobva ivo kubhikita uko vanoti vakawanikwa vachisangana nedambudziko rakakonzerwa nedutu mpengo retropical cyclone Idai. Regai tiende kwavari tinzwe kuti kwakamira sei kubhikita.
Tinobva kubhikita uku pamarusha. Saka kunoku hakuna kutombomira mushi. Kunaya pakaita mvura ikoko kwakatisiya tisina kugara zvakanaka. Muraini medu chaimo chaimo mitiri. Dzimba dzakawamo dzakawandisa. Kutaura kudai kune vamwe vanotogara mumaministry of roads nevamwe vari kugarawo nezvepachikorowo. Vamwe vari kugarawo mumaraini imomo kutokumbira upo kugara. Nokutoshaiwa kuti vanhu voita sei.
Pane vehurumende vati vasvika kwamuri ikoko here? Tichiona kuti mutungamiri wenyika takavaona vachienda kuchimani mani nekuchipinge.
Isu tiri kungonzwawo mumanefenyuro inomo kuti kune pavari kuinda asi pedo hakusati. Takangonzwawo kuti kuna vachadzamira vomumasvingo mutungamiriri vari mumasvingo vadarika kuda vakadarika nerodhi. Vaingoonawo dzimba dziri murodhi. Asi kuti titi tati tanyatsa kunzwa kuti ava chaivo ndoo vauyawo vakaonavo mumaraini ekwedu hatisati hatina.
Shiwiro yenyu ndeyeyi semadzimai vari munharaunda iyi yakasangana nedambudziko iri?
Isu shuvire yedu chaye chaye ndeye kungoti kungonyaradzwavo kunenge kuri nani, kungoratidziwawo kuti hurumende ine hanya nesu. Chero zvazvo vamwe vakaenda kuzvipatara, kune vamwe vakatokuvara vakavhunika musana navana, asi kutoti vemadzikereke ndovanotofambirana mumasangano, hakuna kuti tingaita sei. Asi shuvire yedu ndeye kungoti kungonyaradzwavo, kungoonekwawo kuti tiri vanhuvo vari kuraramawo vari mumavhillage mavo, zvinenge zviri nani.
Pane vakarasikirwa neupenyu here munharaunda yamunogara iyi?
Isu munharaunda yatinogara vakarasikirwa chaivo chaivo hapana, asi dzimba ndidzo dzakapera, vamwe kutosara vasimba, vamwewo vaisarawo vaine kana imwe, asi dzimwe dzakatoita kugurika kungogaravo kudai, asi vanhu vanenge vachingotarisa. Asi zvinhu zvose vanhu vazhinjika vakatobudisa pashi, zvinongova panze kudai, nokuti dzimba dzichiri nyoro, dzimwe dzakasara, asi dzimwe dzachonavo dzakanyatsodoma.
Vanenge vachida kubatsira vanokuwana ikupi mbuya?
Vanoda kutibatsira vanogona kusvika kati kuma ward center edu, ndokunoita kuti vanhu vanyatse kuziva kuti muraini rakati makamira makadai, muraini rakati makamira makadai, kana pazvikoro chaipo chaipo. Ivoza hakutorina kwedu kuti kwati pasvika vanhu. Muward 11 iri mukubikita ward 11 iri Bikita West.
Imi mune mhuri yakakura sei?
Ini ndine vazukuru vana ne murume wangu uripo neni wacho, saka tinogara tiri 6 mumba, tiri 6 hangu. Vazukuru vangu vanoenda kuchikoro, wani ndiye asiri kuenda kuchikoro, asati voenda kuchikoro.
Inyu imba yakakanganisika sei?
Yangu yakakanganisika, yangu yakatoti imwe yacho yanga iri bedroom, taona kuti yakuda yatokanganisika, tichibva tachinja tapinda mune imwe. Petinototi tindopinda mune imwe ndokuona kutoti iyi haichatoiti, tichibva tamanyira kukicheni. Tichangopinda mukicheni chindoti garei, muya matata buda muya ichitodhirika. Iya yakaita kugurika ndokungoti tende so. Saka imwe yachona iyoyo yakatakazongototiwo, Mwari ndingati Mwari ndiye wakabatsira, nokuti pano muti wakanga wakagoboka wakatotiburwa nemvura, ukazongondozendama nokuda kwewaya yatakanga takasungirira yeline yendachka. Asi tinotenda hedu Mwari.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongo chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongo ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Rugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuda kumbotarisa nezvevanhu vari kuti vanomutsa vafi, tichitarisa nyaya yemumwe mwana wechikoro muHarare anonzi akashaya kupera kwesvondo, akanga akunoradzikwa kumakuva ekumbudzi. Mapostori akazoti vanogona kumumutsa, vakarara vachinamatira mutumbi wemufi, asi zvakakona n'anga murapwa achida, zvakazoita kuti mwana azonovigwa nemusi wechina. Inyaya dzakawanda dzekuti mapostori neng'anga vanoti vanomutsa vafi asi vachizokundikana. Muhurukuru yedu tabata munyora anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Sibanda.
Makadiwo vatereri?
Aiwa vatereri vapenyu sekuru. Nyaya ndiyo iye kuti kune vari kufamba vachiti vanomutsa vafi. Munoona sei tichitarisa nyaya imwe ichangobva kuitika yemwana wechikoro muHarare?
Isu tichiona sesangano reZinata mabasa ari kuitwa aya ari kuitwa namatsotsi. Munoti vazhinji ava munoona vakaita maprofita ivanoita kuti kuvati vanhu voda kuti vaite tsika idzodzo, nevanhu vanoita kuti vanenge vachiita sevane chikristu mukati, chekuti vanenge vachida kuti vamwe vanhu vaone kuti ivo vazowana kutorera vanhu mari, kana kuti vanhu vazouya vachinzi vane zvavanoita zvine simba ramwari kana chimwe chavanoita vachinyepera Mwari, Mwari haazvizive zvinhu zvavanoita. Saka isusu kutsika dzedu dzechivanhu kana tichiona tinoona utsotsi hwavanoita vanhu matsotsi.
Asika sekuru kune wamu wariko wanoita zvechivanhu mutsika dzechivanhu idzodzo vanoitawo zvakare zvimwe chete zvekuti vanomutsa vafi vachinyepera vanhu.
Kunozi kumutsa mufi munhu afa chaiko isu todzi kuti munhu kana achimuka anomuka mudzimu kwete kuti paka kuti munhu afa agara kwokuti munhu toti munhu atonhora. Kana munhu atonhora chaiko kumazuva kana matatu mana vatoziva pekuti kana riri zuva rimwe chete zvinogona kuita. Kuti anzi mazuva matatu mana munhu atonhora apera mutsika dziri dzechivanhu toti kupera ozonzi anomutswa. Tinoona chachitsotsi chaakuitwa ichi nemwe yatakatombonzwa yakaita kusouth africa iya yekuti akanga munhu akatenga atotaurwa unzi wopinda mubhokisi woita sokunge munhu ari kumutswa.
Saka sesangano zvii zvamungakurudzira matanho angatorwa nokuti zvinhu izvi zvinongosvibisawo sangano rezinata kana akanga anzi aita zvechivanhu pamwe chetewo nevanopindawo chipostori kana zvanzi ndezvechikristu.
Kurudzire yatiri kuda yatiri kwatoita kuti ndee kuti hatidi kuona mabasa akaita saiwayo isusu sangano rezinata kana uri nhengo yedu yezinata tinenge tichitorire kuti totokutorera matsamba. Hatidi vanhu vanopraktiza vachiita mabasa akaita saiwayo. Isu toziva kuti kana isusu sangano rezinata takamira tiri vanhu vekubetsera kuponesa munhu. Kuponesa kana chiti kuponesa uku kwasiyana nezvavaakuita vanhu ava vekuti vanoita sekuti sevanomutsa munhu kuti munhu afa munhu apera vaakuti vanokwanisa kuti vamumutse. Ichi chitsotsi chekuda kubira vanhu. Saka isu tinokurudzira kuti mukaona vanhu vane mabasa iwayo isusangano rezinata iri kana iri nhengo yedu isu kuzinari kuti musvike kumahofisi edu munotaura kumahofisi edu kudayo ndozvatiri kuona izvi nekuti tiri kuona kuti irori izvi igame plan iri kuitwa nematsotsi ari kushandisa unhu ihwohwo. Matsotsi aya anoronga kuti kuitike kuchimwe chinhu chisati chamboonekwa chisingawanikwe vochavanenge vachida kuti vaite varatidze muvanhu zvinova zvinenge zvisiko mukati meurapi. Hatina zvinhu zvakaita saizvozvo.
Tichinyanyotarisa zvavanenge vachishandisa sekuru pane mishonga inoshandiswa here nekuti veruzhinji vanopedzisira vangobvuma kuti ano tibatsirei kana vakaudzwa kunzi tinomutsa mufi voti aiwa endererai mberi vachinyatsoziva kuti vazhinji vanenge vachingoita zvechitsotsi izvozvo.
Ndikati mishonga imwe yavanoshandisa yekuti ivo vachizonotanga kuti kana vaakunoita vaakunobatsira vanhu vaive vaakuchikwanisa kuvatorera mari mani zvinenge zvaanyore vanhu vanenge vachitonzi anomutsa munhu anomutsa munhu wese achada kuti anoona munhu iye anomutsa munhu.
Mapurisa anofanira kutora matanho kaapa sekuru fanika panyaya iyoyi yemwanasikana iyi.
Ichokwadi ichozvo isusu sangano rezinata tinotokurudzira kuti dai mapurisa atisungirewo vanhu vari kuita mabasa iwaya zvinhu zvatotokumbira nekuti zviri kunyangadza vanhu vanenge vachiita mabasa eurapi ekubatsira vanhu.
Aiwa tinotenda sekuru nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa tinotenda musara zvakanaka.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata sekuru Prince Mutandi Sivanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Makateerera kustudio 7 ane mimi muchirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Chona chona
yani ni usipita wakati wako na fona na penzi sisuruani semeki chanwa nchashona vyo chonde tafada.
Watora Marei Mumanzi wa Jabreza uchiwa kwa muri uchiwa kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Aiwa na chochimbo taba tashuka kumagumo echirongwa chedu cha nasi. Ivai nisu zakare nesu mangwana. Kana mchila kutumira tsamba mbozha zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dza nhasi pa internet pa www.voashona.com. Anokuoneka ine mufarumanirano ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
So kuhizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 30 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ukhetho lokudinga ukansila ka ward 28 eCountry Park kobulawayo luqhutshiwe namhla, nanxa kubikwa abavotayo bebengatholi amabizo abo lula ku voters roll.
Bathintile i voters roll abantu adresses ababhali sekubona bathi bafike bezokuthiwa isatshisa sakusodeza enhambeni yakho tuzanda lapho ohlala khona, kodwa wayevote khona kuqala athole ibizo lakhe lingekho. Manje abantu ngavele ukwenze njalo.
Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uxoxa nentatheli izindaba zomsakazo weKhozi FM ngodlakela ebantwini abavela kwamanye amazwe oluqhubeka kulelo lizwe oluthinta nabeZimbabwe.
Ivele isiluse le nto yokuthi kune-xenophobia la eSouth Africa, kanti ayikho i-xenophobia. Thina singabantu baseSouth Africa asizange sibe xenophobic sizonde abanye abantu abaphuma kwamanye amazwe. Leyo na senzile kahle ucomrade wethu Sihle Zikalala uye wangichazisela kahle ukuthi.
Sixoxa lomsakazi uTilda Moyo Khariza Mimba ngeziphathelane locansi.
Umama ungafuna ukuthintela babuphenga ukuthi naphela ngishuthi kumba ngishuthanga. Siyaba le problem enjalo. Ubaba uzaqasho hathi okusuthisa umbani kuze uhamba njani. Kuthi abantu bayabona kusosha page ukuthi benziwa sowuhambe so ungazama ukuthi utshele omunye wakho ukuthi bengicela ukuthi uyenze soza iyabe siyi-problem.
Zonke lezi ndaba lezinye kanye lempumela yemidlalo yenguqu lizazizwa kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Ukhetho lokudinga ukansila ka ward 28 eCountry Park luqhutshiwe namhla idolobheni lakobulawayo, lanxa kubikwa abavotayo bebengatholi amabizo abo lula ku voters roll. Bekuncintisa amalunga MDC amabili, unkosazana noMagogo Mloyi lo Alderman Colette Ndlovu, bona abatshela iStudio 7 ukuthi bazancintisa kulolu khetho bebabili ngoba engekho ofuna ukudedela omunye ngezizathu ezichiyeneyo. Kubandla lezanu PF kuncintise uMnumzana Kidwell Mujuru. Balitshumi lasitshiyagalombili abancintisa kulolu khetho olube khona ngenxa yokutshona kowayengukansila uMnumzana Hepison Ncube we-MDC ngompala zikazinyakenye. Sixoxa lo Alderman Ndlovu ngalolu daba.
Ekuvoteni awuzange kube lokukhokozela sibili, wekuvota kuhle. Kodwa uhluphe esihlangane nako ukuthi bathintile i-voters roll abantu adresses zabo ababhali sekubona bathi bafike bezokuthiwa isatshisa sakusondeza enhambeni yakho tuzanda lapho ohlala khona, kodwa wayevote khona kuqala athole ibizo lakhe lingekho. Manje abantu ngavele ukwenze njalo abasayi kulawo ma-polling station akabekhathana lapha ngoba bebhaliswa babebhaliswa bekwazi ukuthi esikhathi esiningi babe khona lapho eduzane.
ngezinye indlela abantu bebengatshelwanga ukuthi sebetshintshiwe.
Hayi, akuzange utshelwe umuntu even lathi ama-candidates besingatshelwanga. Sikubone khona ngabe lami nginje lapho engivotela khona nsuku zonke ngifike engitshintshiwe. Sibodile sibili uhlupho luyafana. Ngokuthi ungaphika bakutshela ukuthi hayi wena kawukho lapho.
Kodwa singathi luhlupho olubhahileyo.
Hayi, afikise wonke ama-polling station. Ngoba sithi bangaboni i-polling station ilapha. Bona bakuthi inamba yakho wena eyendlu ihambelana nale i-polling station. Bakutshintshe bodwa. Hayi konke yona uhambe uyetshintsha. Manti ukuqala wabe kubuza ukuthi ufuna ukuvotela kuyiphi i-polling station. Uthi ubhalise khonapho.
Manje liza kuthini ngalolu daba? Liza luhambisa yini ku-ZEC? Kumbe hayi sokwedlula.
Hayi, kufanele lukhanjiswe sibili ku-ZEC. Thina okwethu sizaripota kuma-leaders ethu ukuthi yikho sihlangane lapho. Ngoba abantu bakhovuthi intshwatshintshwa abanye vele umuntu athena wayefaka ukuthi lapha abona esebenzela khona kuseduzane afake lapho ukuthi yikho avotela khona. But last election bezezenzakale ngo-July ibizo lakhe belikhona evotela kwenye indawo. Sefika khona avotela khona sefika selifihliwe sele kwenye indawo.
Kodwa liyathokoza ngendlela abantu ababuye ngayo ukuzovota.
Abantu babe balutshwane kakhulu. Ngokubona kwami sibili, hayi, ayisiyo ndlela abantu abaguze basukume ngayo. Sibili ngenamba yakhona ebengiyikhangela ngoba ngingabhoda amanye ama-polling station aseduzane. Hayi, nxa usithi uyakhangela compared abantu ababevota last time. Hayi, balutshwane kakhulu abantu abaphumileyo.
Abanye njalo babethi ibandla leZANU-PF, amalunga ebandla leZANU-PF ayavota okwedlula amanye. Kambe lokho akusoze kwenza ibandla lakho lithole amavoti amalutshwana. Sesikhangela lokuthi belibabili abancintisa bemele ibandla.
Ukuthi njengobana thina besibabili epartini yethu, abantu labo kwesinye isikhathi kunzima ukuthi bananzelele ukuthi ngoba ngakubonga ubhala alliance umuntu uyasagijimela ukufaka khona fana kuka-alliance engakhangelanga ukuthi ufake kubani. Ngoba abanye abakwazi vele lokuthi ama-candidate e-alliance mabili uyakhonga ukuthi ehamba nje khangela athole ukuthi alliance cabanga ukuthi nguye osemthethweni kanti sefake emntwini ozadivide amavoti e-alliance.
Lo Alderman Colette Ndlovu obencintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 28 wobulawayo. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa usegcizelele ukuthi udlakela oluqhamuke kulelo lizwe lapho izizalwane zeSouth Africa ebezichaya khona kumbe zichisa imota ezinkulu zama-trucks abantu bamanye amazwe abasebenza kulelo lizwe alulunganga. Ngaphezu kwalokho umphathi ntambo kahulumende weSouth Africa obona ubudlelwano lamanye amazwe inkosikazi Lindiwe Sisulu laye uthi uzahlangana nabameli bezigodlo zamazwe ase-Afrika kulele lizwe ukwenzela ukuthi behluze lolu daba lokukhethana ngamhlobo olwezanophobia olulokhu luqhubeka. Asizweni umongameli Cyril Ramaphosa exoxa lo msakazo weUkhozi FM ngalolu daba.
Yebo, na lezo zinto ezayenzeka lapha eSydney manje siphathanga kahle nakancane nje. Ngoba zenzeka ngasemva kwale conference esibenayo yesterday. La sabiza khona amanye amazwe ala eSADC and babizwe yithi thina bala eSouth Africa sithi wozani nonke sisihlangane sibonisane ukuthi abantu baseWestern Sahara singabanceda kanjani na ukuthi nabo bathole inkululeko yabo, bathole i-independence yabo, bathole i-right of self-determination yabo kufana nathi. So sisupporta bona labo bantu and few days later sithola ukuthi no thina la eSouth Africa yithi ke esihlahlela abantu abaphuma ngaphandle. Yabona leyo nto isuke yenza ukuthi abantu bangasithathi sengathi singabantu abazimisele ukuthi sibe ingxenye ye-Africa.
ngoba ivele isiluse lento yokuthi kunezenophobia la eSouth Africa, kanti ayikho izenophobia. Thina singabantu base South Africa asizange sibe xenophobic, sizonde abanye abantu abaphuma kwamanye amazwe. Leyo na sengizwile kahle ucomrade wethu Sihle Zikalala uye wangichazisela kahle ukuthi no, yenzwe abantu nje igebengu nje abavele ba decide ukuthi bazawahlasela abantu abaphuma kwamanye amazwe. And izolo ngikhiphe i-statement sokuthi no, asifanelanga ukuthi sisebenze njalo. Sifanele ukuthi abantu abaphuma kwamanye amazwe sikwazi ukuhlalisana nabo kahle, namanje nje sihlalisana nabo kahle. And nalabo abangenawo amaphepha okuba la, kunendlela esifanele ukuthi sibonisane ngayo ukuthi singakwazi ukuthi inkinga zabo singaziphatha njani. SiSouth Africa thina samukelwa amanye amazwe, basamukela ngezandla ezivulekile, basinika indawo zokuhlala, basisupporta kumzabalazo wethu. Namhlanje asikwazi ukuthi uma bela noma bayenza amabhizinisi wabo and so on, sibe sitha esibahlaselayo. If bayenza izinto eziphumile emthethweni, asifanelanga ukuthi sithathe umthetho ezandleni zethu sibahlasele. Kufanele ukuthi just like thina, uma umuntu enze into ephuma emthethweni, kufanele ukuthi amaphoyisa, i-criminal justice system, kube yiyo ezobhekana naye. Nalabo abaphuma ngaphandle bafanele ukuthi sibaphathe ngaleyo ndlela.
Ye, uMongameli Ramaphosa uqhubeke wathi bazahlalisana labachayeli bezimota ezinkulu ukuze bexazulule lolu daba ngoba bona besithi abalalelwa.
Siye sakuveza kuSadek ukuthi bazame nabo kulamanye amazwe ukuthi uma abantu behamba kuleli laseSadek, senze show ukuthi abantu bahamba around amazwe aseSadek banamaphepha, banemvume. And ukuzula lapho sifuna ukuthi abaqashi nabo bahlale beyazi ukuthi uma beqasha abantu, athi sinabo abanye abantu bethu abasebenza kwamanye amazwe, kodwa sithi nonabo labo abasebenza kwamanye amazwe basebenze ngokusemthethweni, bathole amaphepha afanele. Nabo labo abaphuma ngaphandle mabezosebenza la eSouth Africa mababe namaphepha abonisayo kahle ukuthi banemvume yokuthi basebenze. And once benze njalo, bazoba ngaphansi kwemithetho yethu, imithetho yabantu abasebenzayo, i-labor laws and so on. So lokhu kuzawufuna ukuthi sikhulume nabo bonke abantu, amanye amazwe nabaqashi abala, nabo abasebenzi labo amaqembu abarepresentayo kulabantu abaphuma ngaphandle. So umsebenzi wethu usemningana, kodwa noma umningi kanjalo, akufanele ukuthi kube nabantu phakathi kwethu abazawuthatha umthetho ezandleni zabo, bayenze izinto ezizawubeka umnotho welizwe lethu endaweni engafanelanga ukuthi kube khona.
Lo ngumongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa obexoxa lomsakazo weKhozi FM khona le eSouth Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe. Iningi labafundi ezansi emaNdebeleni lilokhu lihamba imango emide ukuya esikolo ngenxa yokusilela kwazo kulesi sabelo okudala ukuthi abanye bachiye isikolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba kanye lezinye eziphathelane lemaphandleni.
Eminyakeni emibili edlulileyo, isabelo sezansi emaNdebeleni besilokhu sisilela ngezikolo ezifika phose ekhulu lamathumi amahlanu 144. Njalo kuze kube lalamhlanje zimbalo ezithe zakhiwa okudala ukuthi abanye abafundi bathiye isikolo ngoba behamba imango emide. Kwezinye indawo ezivalisa iNkulankugwe eGwanda, abafundi bahamba amakhilomitha afika yithumi ukuze bayafika esikolo seGaranyemba, kukanti kwezinye indawo bahlala lababalisi esikolo ngoba zikhathana lalapho abahlala khona. umnumzana Miklas Ndlovu ukansila kwa 13 eGaranye eMbam. Uthudubo lokusilela kwesikolo lukhulu njalo kuba nzima ebantwaneni abancane ukuthi bahambe imango emide.
Abanye abantwana njengeGaranye mbalaphana bafunda kungamaklasi amabili, amamisi emabili, omunye ukhangelalo omunye akhangelele. Manje ubu bawukhona ukhona olelizwe eliphezulu lomunye elizwe eliphansi, ukuthi wonke amaklasi abaselayela umuntu omunye. Kuzokuthi ngale enkulankukhu eduze kweplasi kuya kulomzamo ukuthi ngakuba lokuyisikhodlwanyana okuncane, ngoba uma ngokusuka ngale usize eGaranye mbamude kakhulu baba.
UNdlovu uthi ngaphandle kokusilela kwesikolo kuyadingeka ukuthi kuthuthukiswe lezi ezikhona, ngoba eziningi sezindala kakhulu.
Ungafika ubona iclassroom esebhetha eyinye kumbe yakhiwa uphi umnyaka esafulelwe ngezigodo enziwa kudala ngengareporta ithethwe ngumoyalwane wabakhona zengayifika la ko-DA ngikhuluma ngakho, sikhayelele ukuthi kungalungiswa. Kukati zena lezi futhi ezikhona ziyashota ama-classrooms.
Umnumzana Ephraim Nyatong, kansila kwa-ward 17 eFumugwe, uthi imali yokuthuthukisa isigaba esuka kuhulumende uyisebenzise ukuguqula esinye sezikolo esigabeni sakhe nyakenye.
Like last year kwakuya imali ye-CDF ngayi-director esikolo se-Constituent Development Fund, ngayi-director esikolo sani esebhek kule classroom eyakhiwe ingelamfi ngiyarufwa ngababiza abadala ngabachasela, hhayi abanye bangabakhonena kodwa abaningi bakuyemukele.
Umqondisi wezemfundo ezansi emaNdebeleni umnumzana Elfias Masukume ubike kwinsukwane ezedluleyo uthi abanye abafundi abasaqhubekelanga phambili ngezifundo zabo ngemva kokufika ku-grade 7 ngenxa yezizathu ezithiyeneyo. Umnumzana Meshack Ndlovu ongusomabhizimusi eGwanda kuliviki utshele iqula ledale lephalamende elibona ngokwenzakala phakathi kwelizwe ukuthi indube ezibhekana lozulu emaNdebeleni zizaphela kuphela lo hulumende engasungula umbuso wezabelo owe-devolution. UNdlovu bekhonona ngenhlupho eningi elihlangana lazo lapho lidinga incwadi zokuzalwa, ama-birth certificate.
Inkalakatha yohlupho yi-implementation ye-devolution. If you devolve masinyazana ma-parliamentarian, into lezi zihambe emakhaya, abantwana bazazuza izinto masinyazana. I-devolution simply means thatha amahofisi la aye ebantwini angahlali emadorobheni, abantu basemakhaya. You are here ngaliyanga emaphandleni, i-devolution ngaye phandle ingabo ba-centralized emadorobheni.
Kusenjalo izilimo ziqhubekela phambili zisitsha emasimini osekudale ukuthi iningi lezakhamizi lilahle ithemba lokuthola isivuno esihle lonyaka. Umnumzana Brighton Naro isakhamuzi sentalale phansi kwenduna omathe uthi lonyaka isimo sendlala sibi kakhulu.
Isimo sendlala lonyaka sibi kakhulu emasimini akulala lutho esiyaphuma lalo sibi. Sisa ukuthi nga uhulumende uyasinaka azame ukuthi ayengezele inani labantu elikholiswayo umumbulwana, angiwasibili isimo lonyaka asichiphanga. So njengatapha entalale vele hayi hayi kunzima sibi.
Umphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri uthi kakho zabulawa indlala kuleli ngoba elezimbabwe lilo mumbo weneleyo njalo uhulumende uzadinga omunye lapho uthe waphela. Uthi kuzagejwa njalo izikotho eziqinithini ezihlaselwe indlala. Abahlali bemaphandleni abedlula izigidi ezimbili 2.4 million bazakufuna uncedo lokudla, iningi labo kuyizakhamizi zenyakatho zezansi yemaNdebeleni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemadawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sesilitshiya ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7 esethulela uhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba.
Lingalitshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomsakazi olodumo uTilda Moyo Karizamimba yena olenhlelo zakhe emsakazweni weStar FM lapho aphathisa abantu ngehlupho abalazo ezindlini. Yike sikhangele zona indaba zamacansi, kukhanya kulodubo yini kakhulu lezinsuku emacansini, ngoba sesibona indaba zakhona ngani yizo sezikhulunywa kakhulu. Ubona le mithi yangkhona sokuthiwa kule mithi nje eminye sibhaniwe vele eZambia lokunye okunjalo. Kungakulodubo yini elizweni lapha?
I think sikhangela ke indaba yamacansi. Singakhangela umama wethu indlela ababiphila ngayo. Babe ngabantu labana abokuthi kungathiwa baba kakuhambile uyesebenza ke kubeke ewenela kumbe eGoli, babe sihlalela sibili bemmeleli baba lapha azayabeya khona mbe iminyaka emingaki. Nxa kuyikuthi kwakusenzakala kwakungandanga njengalezi nsuku, nambona ngathi lezi nsuku indaba ye-social media yiyo esiphambanisa abantu. Kathi esikhangela ubona umuntu wonke kuWhatsApp, ubona amapikitsha amavidiyo esihlala sithumezelana kuma WhatsApp, abantu sebekwazi ukuthi hawu ngoku lezinto ezinje kanti kuyenziwa so. So umuntu uzabe sezama-ke ukuthi hayi uthi lami ngenze so, uthi lami ukuthi so kuhambe so. Yikho lapho abagcina khona sebesiyadinga-ke izimithi ezokuthi-ke endliwe kufanane-ke lalokhu abahlala bekubona. I think indaba ye-social media yesiphambanisa abantu kakhulu.
Kodwa khona kungela dubo endlini, ngiyangizwe abanye oyakukhulumela bemsakazweni bengani bayakhuluma ukubana hayi kulo dubo lokubana kumbe ubaba uyehluleka ngoba kunjalo. Aso dubo yini olugcwelelo no?
Yes, yamna lezi zingihlele ezinini kakhulu engizenze ezokuphathisa abantu abaludubo-ke endlini. Ezinye-ke indaba kufuna-ke abantu baqoqisane kumbe bekhulumelane. Into engayibona iproblem ekhona indaba e-communication, ubaba lomama abakwazi ukuphumelana egcekeni, kumbe singathi kumbe yi-culture yethu yini ekuthi ingxe ubaba kasuthise umama. Umama ungafuni ukumtshela ubaba ukuthi kodwa mina phela angishuthi kumbe angishuthanga, kuyaba le problem endlini. Ubaba uzacasa ukuza ukuthi hawu kanti okusuthisa umbani kumbe uhamba njani. Into khona kade ngisakutsho ukuthi abantu bayabona ku-social media ukuthi kwenziwa so uhambe so, ungazama ukuthi utshele omunye wakho ukuthi bengicela ukuthi uyenze so ba, iyabe isiyi-problem. Kanti usungitshela lokhu usukubone kubani, usukufundise kubani. So ya singathi mostly yikho kubangela-ke ukuthi abantu becine-ke umuntu nxa ekwazi ukuthi ubaba vele katshile okunje, umuntu uyabe cine sezithulile. Yikho lapho elibona abantu kumbe abafazi kulezi suku kakhulu sokwanda ukuthi umuntu uyabe senomunye umngane ngaphi eceleni. I think yindaba eyo-communication yokuthi ngawo ubaba kumbe nabomama bayavuma ukuthi hayi xa khona lapho ubona ukuthi akwenzi akuhambi khona kakuhle, khulumelana nini. Kulezi nsuku nxa ungakhulumelana kumbe lingachasiselanga omunye ubaba engxa kumbe uyabe engasasebenzeki kakuhle enjini kumbe ngesisela mandla, kubangela ukuthi ingxekumbe ukukhona-ke i-medication athayi esibangela khonokho. Phathi ungekela ukukhuluma komunye wakho lihambe lisiyabuza lisiyathola ncedo, liyaphonga ukuhlala lithule kungela muntu okhuluma lomunye. Yikho libona siliphathela-ke izinhlelo njengalezi ezenzayo, abaningi sebewazela khonapho sebefundela khonapho ukuthi hawu ungabona sokunje ukuthi uthe ngxeko yabe kunje. So abantu bayaphathiseka.
Lo ke bekungu Tilda Moyo Kariza Mimba, yena umsakazi odumileyo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilala.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane. Lamuhla sihlaziya ukuthi umonakalo odalwe lizulu lesiphepho u-Cyclone Idai eManicaland leMasvingo uphatha njani abesifazana labantwana. Sixoxa lo nkosazana Seli Nobuhle Mlambo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu, a platform for youth development. Yena uhlala eChipinge, eChecheche, uyisigaba seManicaland.
Yazi indlela yokuthi usually vele umuntu owesifazana kungaba lodubo yena vele nguye onendizelwa kakhulu. Sizabona ukuthi emakhaya abaningi, iningi labantu abakhona khona ngapha ngabesifazana. Amadoda amaningi basegoli badinga imisebenzi, badinga ukuphilisana. So udubo lolu lukhangelane kakhulu labomama. Uzabona ukuthi abahamba besiyetshona bedinga ukudla, belayinela ukudla ngabomama. Abantu ababebedabhula abantwana abancane ngabomama. Nxa umntwana engela okokugqoka kukhangelene lomama, ngoba nguye oyabe khangela ukuthi umntwana akalokokudla, akalokokugqoka. And then indaba yokuthi ehluphayo ukuthi omama bahamba esikhathini. Abanye omama lapha impahla zigeleze ngamanzi, okuningi abaselakho. So kutsho ukuthi even i-sanitary wear sebezibona omama abaselayo. Abana even izigqoko zangaphakathi. Omama vele indaba le ibambe omama namankazana nabantwana ukwedlula ngingathi obani.
Zingabe zikhona inhlanganiso ezibhekana lenhlupho zabo kumbe bonke baphathwa ngendlela efanayo?
Okwangathesi mina ngombono wami bebephathwa vele ngendlela efanayo. Bengingakaboni inhlanganiso ekhangelane labomama kuphela. Umuntu engimaziyo ubemunye, omunye umngane wami ngiyokade ezama ukuthi encedise ephathise omama ngezinto zama-pads and so forth. Inhlanganiso ezinento ezikhangelane lodubo okwakatheso okokuthi bafuna ukuthi benike ukudla, benike impahla, bezame ukudinga abafi. Ingxenye bengaqalisa ukuclear khona lapha, ingxenye bazazama ukuthi bekhangelane labomama.
Kungabe kulabantwana abasele bengelabazali njalo kulabantu ababanakelelayo yini?
I-situation ekhona okwakathesi kakhulu, abantu abangatholakaliyo kakhulu ngabantwana. Yimumo okhona lapha ngoba abantwana abaningi amanzi lawa abuye ebusuku. So abantwana abaningi abakwanisi ukubhukutha, abakwanisi ukuziyela. So abantwana yibo abamissing kakhulu. Kodwa ye abantwana ukuthi abasela abazali silabo, kodwa abakho baningi kakhulu. Okuyenzakaleyo ukuthi abazali abaningi babaseleyo abantwana bahamba. Kodwa ye silabo abantwana ukuthi basele sebezintandane abasela abazali.
Inhlanganiso yakho incedisa ngani kulolu daba?
Inhlanganiso yethu thina ibe singathi yona ibe yiyo encede ukuhlaba umkhosi ngalolu daba. Besizama ukuthi sicompile ama-reports, sicompile ama-missing persons, sicompile izinto ukuthi bangaki abasabefileyo. Abanye abantu besibancedisa ukuthi bekwanise ukuthola ukudla, abanye bekwanise ukuhamba ezibhedlela, abanye besibancedisa izinto ukuphathisa nje ezintweni zabo ukuthi kube kungathi kuba ngcono. Ngoba ukufa lokhu kube ngendlela engalunganga, bekunzima kakhulu. So thina besizama ukuthi lathi sincedise ngalapho esifanisa khona.
Leyo balaleli ibiyingxoxo lo nkosazana Sene Nobuhle Mlambo ohlala eChipinge eChecheche esigabeni seManicaland. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Iyalandela ke impumela yomdlalo we-PSL. Yebo ke iqembu le-Black Rhinos lidibanele le-Highlanders kwaba ngujiki lobhanqa 1-1 e-National Sports Stadium. Njalo kuhlohle uMoses Demera ngu-Black Rhinos, lo-Ariel Sibanda ngu-Highlanders. I-Chicken Inn 3, iZPC Kariba 1. Labo ke bebese Luveve Stadium, kwathi iMushoani Stars 0, iDynamos 2 eRufaro Stadium. iChapungu yona ke le ebidlala leBulawayo Chiefs kube yi 0-5. iChapungu 5, iBulawayo Chiefs 0. Siyabona njalo ukuthi ohlohlele iqembu le Chicken Inn ngo-Agosto kwahlohla lo Munawa ku-ZPC Kariba, njalo iDynamos bomabili ahlohlwe nguye uMangala. Kwathi-ke i-Highlanders-ke seselitshelile, kodwa abaqali besiziba izolo libonile ukuthi i-FC Platinum ibe le 2, kwathi iHarare City yaba le 0. Omabili nge elinye lihlohlwe nguSadiki, elinye lahlohlwa ngu-K Moyo. Hayi-ke silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.